Vakawanda vevanhu vange vari munhandare yemukoba stadium umu vange vari vechidiki avo vange vachiratidza kufadzwa nekufora kwange kuchiita vechiuto senzira yekucherechedza zuva iri. Nhengo yevechidiki muzanu PF yakakundwa musarudzo yemumiriri wegweru Urban vaisoo Natare vati zuva redefense forces rakakosha uye rinoratidza kukoshesa vechiuto kunoita hurumende.
Kucherechedza basa rakabatwa nemauto edu nemagamba kusunungura nyika ino. It's also an indication ne commitment for government kucherechedza zuva iri kuziva kuti hurumende yedu iri kuziva basa guru rakabatwa nemauto kuchengetedza runyararo munyika. Mamatiro anga achiitwa zvinoratidza discipline, maximum discipline, zvinotipa manyukunyungu. Ino kana vanhu vachita zvinhu chimwe chete nemaondero avanga vakaita vanga vachifamba mukamwe mukamwe kukaridza kuti vakadzidziswa zvemhando yepamusoro.
Mumwe mugari muzvare vembai moyo vatsinhirawo kukosha kwakaita mauto munyika vachiti anobatsira kuchengetedza runyararo.
Nhasi rakakosha zvikuru nokuti tinenge tichirangarira basa rakaitwa nemauto edu eZimbabwe anova iwo anotidzivirira munyika medu kuti mugare muri nerunyararo. Naizvozvo ndinofara zvikuru nekuti mauto edu anonyatsokuzvichengetedza nyika yedu murunyararo.
Asi mumwe womugari wemugweru uyo angozvidoma nezita rekuti Tarwirei ati kunyange hazvo zvakakosha kuve nezuva rekucherechedza kukosha kwakaita vechiuto munyika anoona sekuti zororo rwerwendo rwuno rinosvibiswa nekurayiwa kwakaitwa vanhu nemauto mumhirizhonga yakaitika muHarare masvondo maviri apfuura.
Ini handisi kufara nezvakaitiwa nemasoja pane kuti achengetedze runyararo muno muZimbabwe. Ari kushungurudza vanhu achishudha vanhu asi kukwanisa kutanga achichengeta mune zvakanaka. Ari kutopinda mune zvematongerwo enyika. Zvinova izvo zvinoita kuti tisava tinenge takafara even mukusangana navo nekuti vatova nerimwe divi ravakarerekera.
Mudzidzisi wezverunyararo nebudiriro pane chimwe chikoro chepamusorosoro vadidmas dewa vanoti zororo rakadai sedefense forces day rinofanirwa kukosheswa neveruzhinji asi dambudziko rinowanzoitika nderekuti bato rezanu PF rinoita kuti chiitiko chakadai chiite kunge ndechebato kwete chenyika. Kurukota redunhu remidlands vaowen Ncube ndo vange vari munyarikani pachiitiko chanhasi. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.